mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 8 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona kuti vakadzi vanenge vaita kuti vabatsirwe ava vamwe vacho vari kunzi vabhadhare mari inosvika 25 kusvika ku40 US echioko muhomwe. Tiri kutambira mashoko kubva kunzvimbo dzakafanana nemabhuku kliniki.
Sangano recombined Harare Residents Association rinoti ringangoendesa vamwe vakoti kumatare edzimhosva nenyaya yokubvisisa mari yechioko muhomwe madzimai akamirira kusununguka.
Kuona kuti zveumbwa wezcitu waakusiyana neuumbwa waifanira kunge huripo, nekuti kune wapindira wane maoko marefu wari kuda kushandisa kunge hunge huri advantage kudivi kwawo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti haritambiri vakasarudzwa kutungamira sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Iye zvine zvichinodikanwa kuvanhu vese vari kubva kunze kwenyika vachipinda muno muAmerica, vanotarisirwa kuti vanofanira kunge vakabayiwa nhomba yechirwere cheCovid.
Mushure megore nechidimbu yakavhara miganhu yayo pamusoro peCovid-19, America inozarura miganhu yayo kuvashanyi vekune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association rinoti rinogona kuguma ramanikidzwa kuendesa vamwe vakoti kumatare kana vakakonzeresa kufa kwemadzimai anenge achisununguka nenyaya yekuda mari yechioko muhomwe, vachiramba kuvabatsira mumakiriniki ekanzuru yeguta. Combined Harare Residents Association inoti vakuru veguta reHarare havasi kuratidza kuzvipira padambudziko iri. Madzimai akazvitakura ari kuchema-chema kuti ari kurambidzwa kunyoresa kuonekwa nenyanzvi mumakiriniki kana vasina kubhadhara chioko muhomwe nemadhora ekuAmerica. Ngatinzwei mumwe mudzimai achitaura pamusangano wakakokerwa necombined Harare Residents Association muHarare. Uyo anga ari mumwe mudzimai akazvitakura achitaura pamusangano wakakokerwa necombined Harare Residents Association muHarare. Takatumira mibvunzo kune vakafanobata chigaro chameya veHarare vasichuwati mutizwa kuti tinzwe divi rekanzuru, asi pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera mabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili.
Ndikutambira mashoko anosuwisa ekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhukadzi nevashandi veguta reHarare vanoshanda kumateneti kumakiriniki. Tinoona kuti vakadzi vanenge vaita kuti vabatsirwe ava vamwe vacho vari kunzi badare mari inosvika 25 kusvika ku 40 US yechiwoko muhomwe. Tiri kutambira mashoko kubva kunzvimbo dzakafanana nemabvuku clinic, Highfields polyclinic uyezve nenzvimbo dzakafanana nemufakose. Tingati zvinhu izvi hazvina kutanga izvinei zvane nguva zvichiitika. Naizvozvo tiri kukurudzira kanzuru yeguta reHarare kuti itore matanho ekugadzirisa nyaya dzeuori.
Ko chii chinoitika kune vanenge vatadza kubhadhara mari dzechioko momwedzi?
Kune avo vasiri kukwanisa kubhadhara kungava mari yekunyoresa chaiyo kuti vave vanobatsirwa kana kuti vawane maservices ematernal health. Vanhu vanenge vashaya mari yekunze kwenyika iyoyo zvakare havasi kubatsirwa, uyezve vakabhadhara mari iyoyo nemari yekunze kwenyika vari kuzopiwa mari seats kana kuti magwaro ekuti vabhadhara mari iyi nemari yemuZimbabwe.
Zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzipi?
Ichi chiitiko ichi tazviona kubva kuHighfields uko kwevanhu vakabhadhara maUS dollars uyezve vachiva vanozopiwa mareciti avo ari mabhondi kana kuti nemari yemunyika yemuZimbabwe. Vashandi vekanzuro ava vari kuzoswipa kana kuti vanozoshandisawo mari yavo ecocash kana kuswipa kana kuti vobhadhara nenhare mbozha dzavo vachishandisa iyo mari inenge yabhadharwa nevanhu iyoyoyi. Tinoona kuti chiitiko ichi chiitiko chauya panguva iyo zvinhu zvakaomera vanhu munyika. Naizvozvo kune vamwe vanhukadzi vanenge vasingakwanisi kuwana mari iyo zviri kubva zvazovaomera zvekuti vanokwanisa kunge vava kunobatsirwa kune nenzira kana kuti vava kunozvibara nenzira dzisiridzo mungava mudzimba kana kuti kune avo vasinenge vasina unyanzvi. Tiri kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti igadzirise tingati nzira inoita kuti vanhu vakwanisa kunge vachive vanoisa zvinyunyuto zvavo maringe nenyaya iyoyo yanetsa yeuori mumakirinika yevaka dzevane pamiri.
Asika zvipatara izvi zvine vakuru vevakoti ava. Ko sei madzimai asingakwanisi kuno mangara ikoko?
Chimwe chinonetsa ndechekuti ivo manesi kana kuti vakoti vanenge vari pamakirinik vanonzi vanhu munoripota kwavari kana kuti munovaudza nyaya dzenyu ndivo vamwe vari kunongedzwa munyaya dzeuori idzi. Saka naizvozvo tinenge tichikumbira kuti kanzuro yeguta reHarare ibude nenzira inokwanisa kunge ichiita kuti zvichemo zvevanhu izvi zvisvike munzeve dzevakuru. Uyezve taikumbira kaZaki, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, kuti iite basa kugadzirisa nyaya dzeuori idzo dzidzi nenyaya yekuti chinhu chave nenguva chichive chinoitika asi change chingiramba chakanyararwa. Asi pari zvino chazonyanyisa zvekuma rimwe zuro chaiwo kunzvimbo yekumufakose kune munhu aitonyimwa birth record vachingoveteredza kuti munhu iye akwanisa kunge achizovazobhadhara chioko mumwe.
Ndeapiwo mamwe matanho amuri kuronga kutora sesangano rinomirira vagari?
Ratave kutora nderekuti kana pane vanhu vanenge vasina kubatwa zvakanaka kana kuti zvikavhiringika nenyaya yekusabatwa zvakanaka, kungava vanhu vari kukumbirwa mari yehuori kana kuti avo vasingazove vanobatsirwa kana kuti pakarasikirwa upenyu, isu tave kutora matanho ekuenda kumatare edzimhosva takanangana neavo vave vanokonzeresa nyaya idzi kana kuti angava kana kuti vakoti vanenge vari pakiriniki.
Ko iyo kanzuro?
Hatizoendesi kanzuro kukoti asi pari zvino tava kuti isusu tichatageta kana kuti tichanangana nevashandi vekanzuro vanenge vari muurongwa ihwohwehuri kana kuti vanenge vakonzeresa tingati kusabara zvakanaka kana kuti kushayika kwemunhu anenge achibara kana kuti kushayika kwemwana anenge abarwa nechikonzero chekuti kana paive paita tingati negligence.
Vanokokera mabasa musangano recombined Harare Residents Association Ruben Akili vange vachitaura vari parunhare muHarare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti nhengo dzaro dzakabvumirana kuti hatizonyoresi bvunzo vana vechikoro kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti musangano wavakaita nezuro manheru nesvondo, National Executive Committee yesangano ravo reAdus Raka bumira na kuti Atus aisi kuzogamuchira zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vachiti sangano ravo richarwisa kuti zvose izvi zvigadziriswe.
Isu sesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reamalgamated process muZimbabwe takaita musangano nezuro apo taikurukura zvakawanda zvinoenderana nebasa redu pamwe chete nezvinoenderana nemusangano wedu wamagamated roadshares union of Zimbabwe.
Chii chakabuda mumusangano uyu?
Chekutanga takawa nechisungo chekuti tichange tine annual conference yedu muno muna Mbudzi muna November. Iyo tichaitira kumatopos kuBulawayo kwa tichange tichicherechedza kumbunyikidzwa kwevanhu kadzi. Yet not the 16 days of activism against gender-based violence. Uye zvekare takakurukura zvinoenderana nekubuda kwakaita sarudzo ZCTU nemaitirwo akaitwa sarudzo idzodzo. Tikaona zvekare kuti kubvira pakutanga isu takanga takarambidzwa kunge tichipinda musarudzo idzodzo sesangano renenge riri pasi peZCTU semamwe masangano ese. Izvo zvataona kuti zvakanga zvaitwa nekuda kwevamwe vakapindira vane maoko marefu waida kunge vachitora sangano reZCTU kunge riri sangano renenge riri pasi pavo. Asi chatanyanyofarira ndechekuti National Executive Committee yataura zvakanga zviri pachena.
Vachere zvii zvakanga zviri pachena zvakataurwa?
Kuti isu hatisi kuzogamuchira zvese zvakabuda uye hatisi kuzogamuchira pozisheni iripo. Saka isu tichatora matanho atinoita sewarayiridzi vari pasi peamalgamated roadshares union of Zimbabwe kuti tinge tichikorekta zvakaitika izvozvo, nekuti tiri kuona kuti uumbwa weZCTU wakusiyana neuumbwa hwaifanira kunge huripo, nekuti kune wapindira wane maoko marefu wari kuda kushandisa kunge hunge huri advantage kudivi kwavo. Uye zvekare tatarisa nyaya dzemihoro yedu tikaona kuti mihoro yedu iri pasi. Zvekare hurumende haisi kuita hanya nenyaya yemihoro yedu. Zvatiri kuzoita tiri kuenderera mberi nenyaya yekurangwa mabasa, uye inenge yava full blown strike even panguva ino yekunge bvunzo dzava kunyorwa, nekuti nyaya yemuhoro inyaya irifanira kugadziswa. Saka tiri kuti varayiridzi vedu havasi kuzokwanisa kunge vachisa bvunzo dzidzodzo, uye varayiridzi vedu havasi kukwanisa kunge vari muzvikoro panguva iyoyo kusvika hurumende yaita chigadziriso yagadzirisa chisungano chatinacho pakati pehurumende yedu yekuti varayiridzi vedu vanofanira kunge vachitambira mari dzekunze dzinova dziri kushanda muekonomi yedu, dzinova ndidzo dziri dzatakawirirana. Saka hurumende yedu inofanira kunge ichigadzirisa izvozvo tisati tapinda panyaya yemazamanisho.
Avo vange vari munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Tabata mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Taruvinga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, vakati tibate munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo avo vatatadza kubata. Tichienda pamepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapindurawo mibvunzo yatavatumira. Chombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Newsday mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kumiswa mberi kwemadhare edzimhosva kuti vapindure zvine chekuita neutungamiri hwavo semutungamiri webato reZANU-PF. Nyanzvi mune zvemitemo Dr. Alex Magaisa vakaudza Newsday nezuro kuti utungamiri hwenyika hwakasiyana neutungamiri hwebato, naizvozvo vaMnangagwa vanogona kumiswa mberi kwemadhare edzimhosva. Mu Newsday makare mwine nyaya inoti hurumende yayambira kampani yekuchina ye Beijing kuti ichakanzura magwaro ayo ekuita basa munyika musi wa 6 zvitagore rino zvichitevera kugunun'una kwevagari vemunzvimbo dzekaseke neuzumba. Mukroniko mune nyaya inoti mukomana ane makore gumi nemapfumbamwe Onesisa Ncube akafa nekushaya mweya wekufema. Umwe wake akaendeswa kuchipatara mushure mokushanda vachichenesa mukati negonyeti rinotakura mafuta ekufambisa dzimotikari. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo makadii. Aiwa zvapachena kuti Zimbabwe yakuda kuita press censorship. Zvapachena kuti yakuda kuita press censorship. That's a sign of dictatorship. Vari kuda kuti vanhu vasadiscuss nyaya dzavakasununguka papa social media. That is press censorship. Uzanyiririwo kuchikora kwezero dzevanhu zvavo pamadiro avo ndotsika yavo kuvazvishamisika hazvisi zvitsva izvi.
Madi vashamari restudio 7, ndinotenda zvangu nechirongwa chamunotibikira, ndongoti itirwa inyasha naMwari. Ndoyewo kune avo vanosapota vachamisa purezidendi wedu wevanhu, ndongoti Mwari ngaakuitire zvakanaka. Hawe zano nounyarara henyu, tina basa nemi. Kona chikumbiro kubvunza kune vezanu PF kuti kose president wavakurumidza kudzoka kubva kuScotland iyo summit isati yapera. Handi summit yakanzi kupera musi wa12 next week Friday, waya akurumidza kudzoka apo munhu ogosvika oadressa vanhu paairport kuti aka prime minister wekuUK akanyemwerera achimuona, tika tambanidza roko tikabatana maoko. Zvimwe zvazvo zvinonzwa unopera pao zvesho. Hatuti ndi president kana kuti za president wezanu zvakaoma.
Makadi vateereri vestudio 7, asi tinofara tinotenda nebasa ramunobata rekuti panhau zvinoitika munyika. Tinokumbirawo zvedu kuti mabaye election aitwe asina kuitwa yekuti zvinhu zvigotiitira zvinotiinawo kutijekera, uye tinotarisirawo kukunda zvakasemba sarudzo ra2023 mukomana achipinda zvake ndiniwenicharakupa pachipinge.
Hello pastudio 7, ndinokwadzisai mese vashamarari nevateereri. Ndini Owe ndobva Gonde Vhare. Nyika yaoma, nyika yaoma vakomana, dai tabatana nyika inake. Ende ndinozviziva kuti nyika ikanaka, ende nyika ikangopa mukana wekunaka chete, Zimbabwe munhu wese anopfuma muZimbabwe. Ende munhu wese anopfuma muZimbabwe, izvo ndinozvikurudzira maningi kuti nyika ikangonaka munhu wese muZimbabwe, munhu wese anopfuma, because vanhu vari muZimbabwe wajaira kushanda nesimba ende wajaira life yakaoma. Kona zvii zvangotsunhuka nyika ise, vanhu vanorarama life yakanaka ende vanhu vanopfuma vazhinji muZimbabwe, because vanhu vazhinji vavaradzira neupenyu. Ndichikukwazisai mese, ndini Owen ndiri kuraramira kuSouth Africa.
Alo pa studio 7. Mlenadi from Chipinge. Ndotigonera nyu pakudzidzisa mashoko amuno pakutenda zvisingaiti.
Makadi pa studio 7 ako. Ndiri mukoma wachimene garwi. Ndinoti zviri kuitika muno munyika zvinokatyamadza. Kuona maprofita vanofira murwizi mudziva. Vachirwirana ukuru. Mushaya kuti uzive kuti uprofita wacho ndebwe mweya mutsvene here kana kuti yatiwe satanism.
Mangwana ndakananga pastudio 7 apo, asi tinofara zvedu hati rino muSouth Africa. Ini nyaya yangu inongotaurwa apa ngekuti handimona president Joe Biden kuti vambuzvaidai zvaiita zviya vaimbobvawo vatungamire Zimbabwe. Yava Zimbabwe isimuka, asi tobva tatiwo vamunanga mungatungamira America yaidonha. America yokuwa kuti di. Saka nokuti kwanyika inodonheswa ngevatongi vanonga vasina kuita zviri straight. kurara mukutonga kwavo. Saka izvozvo tingafara tikadini, tingabwe tingori namunangagwa aisimuki nondodono. Saka apa chenye ndinodiwa kuchenja mafungiro angu kuchinja kuti utongo ndounogadzira nyika.
Makadi vaterere veStudio 7. Ndinodawo kubvunza muvhunzo wekuti ndinoona nguva nenguva panongonzi fungwa dzevaterere panongobuda zvinhu zviri against ZANU-PF. Kana kuti ndoma meseji ega munoverenga ezvinhu zviri against ZANU-PF zveMDC yamune nazvo. Nokuti chinozondikashamadza ndechekuti pakupedzisira munoti idzi ifungwa dzevaterere isu hatina kwatakarerekera. Ipapo ndorambira napo 100% ipapo. Norova here kuti hakuna maaudios anosendewa nevamwe vanhu anotaura zvakaipa pamusoro peMDC nezvakanaka pamusoro peZANU-PF. Kana tiiwowo munongotora mumanzwa muto makanda kubhini. Handiendera nefungwa yenyu yekuti isu hatina kwatakarerekera. Ndiri kuona senge munekwa kwamakarerekera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Kumutereri ati sei tisingashandisi maaudio anoshora MDC. Tinoti kana muchiteerera nhau dzedu munoziva kuti varipo vazhinji vanoshora MDC. Takanguva takurudzira vatsigiri vebato renyu kuti vatumire maaudio achirumbidzawo bato ravo asi haasi kuuya. Apa deno matorawo mukana uyu kuti mutaurewo pfungwa dzenyu muchitsigira bato renyu. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti kutanga nhasi muvhuro yanyevenyutsa mitemo yeCOVID-19 inobata vashanyi kuAmerica vanobva kune dzimwe nyika. Kwenguva inopfuura gore nechidimbu, America yakanga yakavhara miganhu yayo kuvashanyi vanobva kunyika dzakaita seBrazil, China, India, South Africa, United Kingdom nedzimwe nyika muEurope. America yazivisa kuti yazarura nzvimbo dzekupinda nekubuda muAmerica pakati payo neCanada neMexico kuti avo vakabaiwa nhomba yeCOVID-19 vapinde kana kubuda munyika idzi vakasununguka. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu rePennsylvania vaNick Mada kuti vatiudze maonero avo.
Hurumende yeAmerica yakatora matanho aya ichiitira kuti chirwere chikwanise kuva nekudimburwa kwacho kuti chisaramba chichimhanya. Ende zvakakwanisa kubatsira nekuti nyika idzi sezvo dzanga dzakanyanyawo kurakashwa nechirwere idzi zvaibatsira kuti chisatapuriranwa nekukasira nekufamba kunenge kuchiita vanhu. Saka izvozvo ndinoona sekuti idanho rakakosha rakatorwa nenyika yedu yeAmerica kuti vanenge vakabatwa nechirwere ichi nevamwe vese vakwanise kugara panzvimbo dzimwe chete vasingatapurirane. Saka zvinhu zvinokwanisa kunetsa vanoda kufamba, asi zvinhu zvinokwanisa kunge zvichinakira vese kutaura nyika dzese dzakamiswa kuti dzifambe pinda muAmerica naiyo America pamwe chete. Saka danho iroro ndinoriona kuti ranga rakakosha zvakanyanya pakurarama kwevanhu kuti zvinhu zvinge zvichifamba pari nane tichitarisa kufa kwakaita vanhu munyika dzese idzodzi.
Chii chinodikanwa kubva kuvanhu vari kuda kupinda muAmerica?
Hongu mukoma wande, iye zvinezvi chinodikanwa kuvanhu vese vari kubva kunze kwenyika vachipinda muno muAmerica vanotarisirwa kuti vanofanira kunge vakabayiwa nhomba yechirwere cheCovid. Kutaura vanhu vese vari pamakore anopfuura 18 ekuzvarwa zvichienda kumberi vanofanira kunge vakabayiwa nhomba kana vari 18 and below vanokwanisa kusamanikidzwa kuti vange vakabaiwa asi kunge vachibvumidzwa kuti vapinde munyika ino yeAmerica vanofanira kunge vatorwa matests ari munguva dzisingapfuure 72 hours then kozoita vane 2 years and below vanoburitswa muhusungwa hwekuti vaite anything nekuti vanotarisirwa kuti mukana wavo hwekuti vange vachibatana nechirwere ichi hushomasa zvakanyanya saka ndo zvimwe mamwe matano atorwa acho iwayo kuti munhu akwanise kunge achipinda munyika yeAmerica pari zvino zvinova zvinhu zvinokwanisa kusunungura vanhu vari muAmerica kunzwa kuti vanhu vari kunze vanopinda vakabayiwa uye izvozvo zvinopa vanhu kutsikama kuri nani chaizvo
saka vamada ko vasina kubayiwa nhomba vanobvumidzwa here kupinda muAmerica
vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 vanenge vachida kupinda munyika yedu yeAmerica neurongwa huripo zvinhu zvinenge zviri kutariswa nehurumende yeAmerica kuburikidza neCenter for Disease Control yavanoti CDC kuti only vanhu vanenge vaine yavanoti special maybe request or emergency kuti vakwanise kunge vachipinda asi still vanofanira kunge vachienda through CDC kuti patorwe matano anokwanisa kunge achidzivirira kutapiranwa kwechirwere cheCOVID zvinoreva kuti vanhu ivavo vachatariswa kuti vane chirwere here chii chinokwanisa kuti chitwe kwavari kana vari vanhu sekuti vanhu vanoda kuzorapwa munyika muno zvinhu zvese izvozvo zvokwanisa kuti zvigadziriswe saka vanhu ivavo vanopihwa yavanonzi inonzi special clearance kuti vabatsirikane saka America tinoti yatosunungura zvinhu zvakawanda zvinobatsira even vanenge vasina kubayiwa and zvinonzwisika futi kuti America iri kuti 50% of the world population haisati yabayiwa izvo zvichiburikidza nemukuti dzimwe nyika nekunyaya yeurombo pamwe vanenge vasati vawana mishonga yacho nekuti mishonga yakwanisa kupinda munyika dzine hupfumi kana kuti vane hupfumi hunokwanisa kuti vawane zvinorapisa AIDS kutaura mavaccinations eAIDS ese saka ipapo ndokusunungura kwaita America zviri nane kuti vamwe vanhu vakwanise especially vane emergency pamwe hutano kuti vazokwanisa kuwana vanhu varapa munyika ino ipapo ndopandinoona kuti ndopatiri and zvichakwanisa kunge zvichibatsira vanhu vakawanda both sides vemuno muAmerica nekuziva kuti vanhu vanenge vatariswa mamiriro avo kuti vapinde asi America yatora nguva yakareba kuti ikwanise kubvumidza zvinhu izvozvo kuzama kudzivirira zvirwere zveCOVID kuti zvisatapuriranwa chinova chinhu chakanaka chikuru chavaita ichocho
avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu rePennsylvania Vanik Mada vari parunhare kuPhiladelphia neStudio 7
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano recombined Harare Residence Association rinoti rikangoendesa vamwe vakoti kumatare edzimhosva nenyaya yokubvisisa mari yechoko muhomwe madzimai akamirira kusununguka rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti harisi kutambira vakasarudzwa kutungamira Zimbabwe Congress of Trade Unions Mushure megore nechidimbu vakavhara miganhu yayo pamusoro peCOVID-19 America inozarura miganhu yayo kuvashanyi vekune dzimwe nyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau Ini ndini Tanonda Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.